United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 30 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dare rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yava Jobsikala nava Godfrey Stole nhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rosangana kutsvaga achatora chigaro chavanelson chamisa chekutungamira bato iri. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare raMagistrates nhasi riri kutarisirwa kutora mutongo waro panyaya yokupesvedzera mhirizhonga yakapomerwa vaimbove mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJobsikala navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North mudare reParamende. Vaviri ava vakabatwa nemhosva yokupesvedzera mhirizhonga kuChitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravasikala vaFredi Masarirevhu.
Dare ndopa richange richipa mutongo maererano nenyaya yavasikala iyi. Saka magweta edu apawo zvavapa zvinofungidzirwa kuti zvinoita kuti mutongo wacho wavachapuwa ureruke. Vataura nyaya yekuti vasikala vagara mujeri kwenguva yakareba. Izvo zvinofanira kunge zvichitarisirwawo nedare risati rapa mutongo waro. Vakataurawo zvenye kuti vasikala munhu anga ari mutungamiri nekuda kwokuvharirwa kwanga vakaitwa vakaruza zvinhu zvakawanda, uyezve mhuri yavo haisina anoriritira kuburikidza nekuti vagara muusungwa kwenguva yakareba. Saka ndo zvavanga vachingotaura vachikurudzira kuti dare ripe mutongo wakati rerukei. Zvinova zvinoenderanawo nemimwe mutongo iri kupuhwa pamhosva dzakafanana neidzodzidzi. Saka mangwana dare ndipo parati richapa mutongo waro rambove ringawo zvataurwa nemagweta avo avasikala uyezve nevachuchisi. Saka dare rati mangwana na quarter past two ndopa richapa mutongo wacho.
Pane zvamunofunga kuti zvingatadzisa?
Isusu hatina zvatinofungidzira kuti zvingatadzise kuti vange vachibuda mangwana, uyezve itarisiro yedu yekuti vange vachibuda mangwana. Ndichitaura ndakamirira mhuri ndinenge ndichitiwo kwenguva yakareba iyoyi nekuti mhuri yagara isina baba, vanhu vanenge vachitarisirawo kuti mangwana vasunungurwe. Semutauriri wavasikala ndiri kuti mutongo unenge wangobuda iwawo ndo unenge uripo uchigashirwa nekuti dare rine inonzi nepachirungu discretion rekuisa mutongo warinoda. Hatingati tuda mutongo wakati, dare ndo rine simba rekuti rotanga raongorora zvinhu zvinenge zvataurwa rozosvikawo pa magumo ronoti roisa mutongo wakamira sei. Asi isusu semutauro wataita kubva pekutanga hatina kumbobvira tamboona sekunge panga pane nyaya kubva pekutanga kuti pane mhosva yakaparwa, tichingori takamira neizvozvo. saka zvinenge zvangoburiswa nedare tinongo zvigamushira tonawo tichitoendawo tichitoenderera mberi sei kuti tikwanise kuwana zvinokwanisa kutibatsira kuenda mberi.
Rimwe gweta ravasikala vafredi masarirevhu vange vari parunhare muHarare nestudio 7. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kuita musangano nhasi wekuedza kutsvaga mutungamiri mutsva anenge akafanobata matomu. Izvi zvinotevera kusiya basa kwava Nelson Chamisa nemusi wechina zvondorapera. Asi mubato iri munonzi maita zinyekenyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zviri kurwira utungamiri hwebato iri. Mukuziya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vakovizita mulilo nhengo yebato iri.
Tirangarire kuti musangano weTCCC wakatanga iwo uriwo musangano waiva MDC Ally, tikazoona kuti zvakanga zvakakodzera kuti tive nebranding itsva musi wa 21 January 2022 kukaitwa meeting yeMDC Alliance neNational Executive Committee. Meeting iyi yakazokumbira National Council kuti ibvume kuti MDC Alliance ichiva neruvara runonzi TCCC.
Ndikubate muromo muchiri ipapo. Ngatibatei zvakazotevera, tiri kunzwa mashoko akawanda wanda.
Zvakawanda zvakazoitika kubva ipapo zvinova zvakasvika pakuti vachamisa vakazoburitsa statement yavaiti ivo havachadi kana kuti havasina nezvekuita neTCCC. Musangano wakabva wasara usina president nekuti vakabva vati ivo havachadi kuva nechekuita neTCCC.
Saka yamuri kuti standing committee, misangano yayo iri kufamba sei? Yakasarudzwa nani?
Musangano uyu wakava nezvavakabuditsa zvinosanganisa kuti wakarwadziwa chaizvo nekuti vachamisa vakanga vafunga kuti vakusiya upresident weTCCC. Ukabuditsawo zvakare kuti sezvaigara zvichiitika makore apfuura kuti mutungamiri mukuru muparliament ndiye anobva ava iye mutungamiri wevanopikisa muparliament, zvichireva kuti maikore vakabva vanzi ndivo vave mutungamiri weTCCC sezvo TCCC iro bato rinopikisa muparliament.
Saka tichitaura kudai, akafanobata chigaro chemutungamiri webato ndiani?
Vese vangava vari muleadership yeMDC Alliance sekuelektwa kwavakaita muna May ya 2019 kugweru vadzorerwa pamapositions avakanga vari kubva ipapo. Saka zviro kuti vanga vari maprovincial chairperson, vanga vari district chairperson, vanga vari ward chairperson, vanga vari branch chairperson vadzorerwa pamaposition avo, ende vari kutarisirwa kuti varambe vachiita mabasa ravo sekuita basa ravo kwavaita makore apfuura.
Vateereri vangangodewo kunzwisisa zviviri zvitatu nemusangano uriko nhasi uyu.
Iyi meeting iyi ichazopedzisa zvimwe zvanga zvasara zvisina kupedziswa pameeting dzemusi wa24 nemusi wa28.
Vangovizita mulilo nhengo yeTCCC vange vari parunhare muJohannesburg naEvans Zininga weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe yatumira nhumwa kuChina kusanganisira gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo. VaMoyo vari kufamba nechikwata cheZesa chinosanganisira sachigaro weZesa vaSidney Gata. VaGata vaudza vatori venhau kuti kushomeka kwemagetsi kuri kukonzesera kumashure, kuri kudzorera nyika kumashure. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, kuti tinzwewo maonero avo.
panyaya magetsi zvekunetsa muZimbabwe ndikona kuti minister we energy va Edgar Moyo na nomukuru wezesa va Sydney Gate vamanya ku China kundokumbira kuti taita sei China ibatsirewo panyaya magetsi ndino vanozviona kuti magetsi anangora achidzima zvinoreva kuti industry haisi kuita zvakanaka zvinoreva kuti ive vemuZimba chaivo chaivo havasi kufara nezvizvo saka kuinda kwavo ku China kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka.
Dr. Mahembe, kana makatarisa ukama kwagara huripo pakati peZimbabwe neChina, munofunga kuti Zimbabwe ingabatsirwa pasina kurasikirwa nezvizhinji here?
Handitarisiri kuti China ingangobetsera mahara. Hakuna chimahara, kuikonomisi tinowanzo kuti there is no free lunch. Saka hakuna zvemahara zvinotoreva kuti pane maminerals edu pane zvirimwa zvedu pane even makomo edu kana kuti imwe minda yedu ichangopowawo China kuti tiwane magetsi. Chechitatu chendinoona kuti chakanyanya kuti koshe koshe ndechekuti Zimbabwe inofanira kusvika panguva yekuti ngatigadzirise kuti climate ye investment yamira zvakanaka so that hatindinda zvokundokumbira mari kana kundobhega. Tinofanira kuti vanhu vanokwanisa kuuya nevachiti tine mari dzedu todawo kuinvesta todawo kuti tisime mari munyika medu.
Asi ka Dr. Mahembe, handizvo zvazvagara zvakaita here zvamuri kutaura izvi?
Ko zvine zvinoda kwekuti tagara tine political situation yekuti tinogara tichirwidzana, tagara futi kune corruption yakakwira kurisisa, tagara futi kuti dzimwe nguva president vanoisa hama dzavo mukabhineti. Zvinoita kuti dzimwe nyika dzisatitora zvinoudzamu. Dzinongotirasa kuti hatisi serious uyezve dzinenge dzichiti we are a bad investment destination. Saka izvozvo ndozvoita kuti zvinhu zvitidhurire kana kuti zvitinetse kuwana shamwari dzinongouya dzichiita mainvestment. Ndopanofanira kugadzirirwa ipapo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vange vari parunhare kuCape Town, South Africa, neStudio 7.
Urombo kukuzivisa vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende vele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitepenyura tiri kuWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoshira musika zvikuru kuna vanhu vezano kana pari pane dzimwe nyaya pavanenge vachifunziwa nava vachiti isu hatipindiri nezvetripusi kwapapo mopindira muchiti hei chamisa wakazva mari akabva kuamerica hei wakazva mari akabva kuna hlem mapinzwa nani apa kwemuma 15 billion yakaendepi kuakarhiwa nawazvajena yekotiko yakaendepi moona nhasi kuti chamisa imbavha kwanai muvanhu vezano imu.
Ndozviya zvakare hwana hosaya chipanga kunzi simba rehove riri mumvura. Kana munhu usina vatsigiri usakwera uchizvipembedza nenhema. Zvinotaugwa navava vana chavangu nevamwe vake vanomutevera vachiti hei chamisa wakabvuta masimba chamisa dee zvanga zviri zvechokwadi. Vanhu ndo vaifanira kutaura kuti haiwa tazowana munhu wogadzirisa chavangu totevera iye tosiya zvachamisa. Zvino vanhu vari kutevera chamisa chero deno akapoma bato risina zita tomutevera zvakangodero. Hatiteveri vana chavangu vanoshanda nezanu PF vanoda kutidzorera mugango matiri kukangwa. Izvo tiri kuzama kubuda mugango chavangu uri kutiva kutidzosera noutsotsi achishandisa zita rachamisa. Hatiteveri zvakapata kudaro.
No, ini ndina pane mere ini ndichamira na president chamisa kupati yavachafoma ndipo pachange ndiripo papo atinga tungamirirwe nemunhu anongosvika ongopamba zvizvi zvake atenda zvangu vaterere ndozvandoda kutaura chiri pasizini
ndikufunga kubvunza kuti ndibvunzire wezanupiefu avaiti kubva gorera 1980 chienu chavanoti vaitawo munyika chinooneka ndechipi hapana nguva yasimiti yataidorarama yaitenge chitori nani marodzi avari kuti vari kugadzira acho aiwayo marodzi vari kuripi yakagadzirwa kudhara production yaiitwa nezanupiefu sofa ndeipi kubva 1980 hapana dzikonge vachingoneta vachiti vachingouraya vanhu vachingodaro but nyaya iripo ndeyekuti zvava kuita zvichapera iyo zvino chada kupindira kuti chamisa wayasiya pati ndovakamboifoma pati yacho ndovakambomudza kuti afome pati here ende ndovakumudza kuti asiye ndovakambomudza kuti atange pati here zvichapira zvavari kuita nezanupiefu noita henyu
vanhu vamuzimbabwe ndoda kusatsudise ndoda kutenda uyo anoti blessings akabvunza mubvunzo namutsa wangu amubvunza wakakurisisa tine problemu yekuzoatenda kungoshora bese tibedzeve namusi kubvunza ega mubvunziro kenyu but mubvunzo wakakurisa uyo wakakurisa mubvunzo ukuti waiinini mama kuchena wakareka afirwa but hatizi kumbotaura tongoti tibedzeve namubvunzi moti vangazobvunza zvese zvese kuita sekuti harisiro ka vane maminutes but mubvunzo wakakurisisa waifanira futi kubvunza kuti koini munozviziva sei inoribatiridzanipii but zvine maminutes uye zvine nguva saka toda kutenda ini haningoyori chiori tibedzeve muri kugona but mune mutemo wenyu muri kubvunza chaizvo but vanhu tinongoshora izvi zvapana kana unomboona anombotenda kuti tibedzeve nhu akagona muzongomira pavatadza kubvunza moshora
makadiko makadiko ashamarari studio 7 pano tanzwa nekutambudzika ndoda kuti vakomana panosha here kuti angatibvunzewo mutsvangi tsvangi kuti kumashure uku chabangu pairi kura vanhu mamps ss etriplec aitaura iye kuti haanei nazvo zvetriplec nezvekubatorawo isusu zanupiefu hatinei nazvo mutsvanga anenge achitaura akadhakwa here kana kuti anenge achitaura akaita sei kuti ngati kudhakwa kunotori kuri nani because munhu anenge anogona kunongedzera kuti kumba kwangu ndekuukoko kuti chiko chinotakuti mutsvanga atadze kutaura zvaanenge aida kutaura ezvinoizvi aakuti iye chamisa anofanirwa kusungwa akaba mari anei nazvo zvekupati yetriplec anei nazvo zvepati yetriplec mutsvangi and zano yapinda papi papati yetriplec kana vakarwa anofanira kusiyana nazvo zvakadaro kana vakaita zvavanenge vachiita anofanira kusiyana nazvo akupinda papi kuti matara achati zvakati panosvita zoti zvakati anofanira kusungwa pane mari dzaakadya akanga adzira kupi kuti kupati kwakadyiwa mari iye mutsvanga ari wezano kutriplec ari kutsvake chii vakomana ngatichenjere vanhu ava vanhu avakavaka pavada kutisecha kuchaba zvandepapi
mangwanani pastudio 7 apo ndaida kupindura vamutsvangwa ndichiti vamutsvangwa musapedza nguva musapedzera vana vezimbabwe nguva muchitaura zvisina maturo zvemusina umbou hwekuti mari iyi shuwa akaipiwa here nemaamericans emunotaurawo nemabritish emunotaurawo isi tindoti patori neumbou hwokuti president former president mugabe vakasiya vataura kuti 15 billion yakangonyangarika saka wai musikambotauri ndizvoizvozvo zvecorruption iyeyo kuti munofanira kutozvisimudzira izvozvo kuti tadi kunzwa kuti former president vakasiya vachitaura kuti 15 billion kungonyangarika ko wai musikazvitauri izvozvo shoshwa kutaura nezveopposition mukuru akadaro kutaura nezvemupfanha wemwana vaichamisa hamudidi munoungana politibro yenyu kuungana mazijena murevhu kutaura nezvekuti mari dzakabva kuamerica une umbou nazvo here dzekuamerica dzazvezvi tine umbouhu kuti former president vakataura 15 billion yakanyangarika ndozvomufanira kuti mutaure korera iri kuuraya vanhu chizvirwere zvaifanira kudai zvakatokatwa kare zvirwere zvizvo hazvifanira kuti zviparare nenyika yese zvirwere zvekare zvichauraya vanhu muzimbabwe ini shure ngotaura mupolitibro yenyu nezvachamisa ii unopiwe mari kuamerica mune umbounazvo here kuti wakaipiwa mudo kunyepa futi musikati 15 billion yakasiya yataura president former president mugabe ndiye todo kunzwa corruption matare ngaatonge nayo nyaya izvi hazvinei nei vana vezimbabwe zvinotaura izvi tomunotaura nezvecorruption dzekubiwa kwemari dzevana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzivamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Kunyangwe zvikoro zvakavhurwa kuKenya, vana vakawanda vanonzi havasi kuenda kuchikoro nekuda kwekutadza kubhadhara mari yedzidzo. Pamadandemutande akaita seFacebook munyika iyi, vana vakazara vakatakura mapepa vachikumbira rubatsiro. Vana zvikamu gumi kubva muzana pavana miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni havasati vatanga chikoro nedambudziko rekushaya mari. Hurumende yeKenya inobatsira vana nemari yedzidzo asi yakawanda inofanira kubhadharwa nevabereki. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matanho akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda hondo neIran asi vari kutora matanho. Vamwe vebato reRepublican Party mudare reCongress vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti vabhombe Iran. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvedzidzo dzepamusorosoro yePhD vaCalvin Manduna.
Kwakaurayiwa mauto matatu kukakuvara makumi matatu vari kunzi vakaurayiwa nedrone chinova chindege chiduku duku chisina munhu mukati chinooperatwa nemunhu ari paground chakavarova icho kubhesi kwavo iri kuJordan.
Vamanduna, mauto awa akaurawa nani uye pane chikonzero here chakapiwa nevakavauraya?
Kurwisana kweIsrael neHamas ndo chinenge chikonzero chikuru pane kurova kwakaitwa mauto aya nedrone. Asi pane zvimwewo zvikonzero zvandingati zviripo futi kupokana kweAmerica nekuzvipinza kwayaita munyaya idzi. Pagara pane zvichemo zvazviripo nekuva nebhesi remauto riri pabhodha kunana Jordan nepresence yemauto yeAmerica ari muIraq neSyria. Chinhu chine chichemo chevagari veko kuti mauto aya haafaniri kuva ari munyika mavo kuvhiringa nekusatenda sovereignty yenyika idzi. Saka vagara vane chichemo kwemakore kuti mauto eAmerica anofanira kudzokera kumusha kwavo kunana Iraq kunana Syria. Vanotivo hazvisi pamutemo kuti vave varipo. Saka pane zvikonzero zvakasiyana siyana zvandingati zvakonzera nyaya izvi. Iyo America pachayo iri kupomera mhosva kune veIran. VeIran vakabuda vachiramba kuti hatisisu takonzera kana kuti taita kuti drone attack iitike.
Vamanduna, ivo vaBiden vanoti pamusoro penyaya iyi?
VaBiden vari kuti ivo vachatsiva panguva inotevera vachatsiva nezvombo. Ndo magariro avanoita kutsiva kana paitwa maattacks akadai kune mauto eAmerica. Kazhinji tinoona vachibhomba mainstallations kana kuti vavanenge vakatargeta kuti ndo vanhu vanenge vazviita kumagroups avari kupokana navo. Saka we are expecting kuona vachibhomba. Asi chikuru chatofanira kuzvibvunza kuti maresponse aya anobatsira here? Hationi achibatsira, hationi achimisa vanhu vanenge vachipokana nemauto eAmerica kana kuti vari kupokana neIsrael vacho from kuti vaendere mberi nezvavari kuita. Kuri kunzi kwaita maattacks anopfuura 158 in the last few months against mauto eAmerica. Saka vaBiden vanga vachinyatsozvifunga vakadzikama vaenda kunoongorora kuti chii chichemo nechikonzero chirukuita kuti vanhu vave vachida kubomba mabhesi America and vagadzirise nyaya dziri kukonzeresa zvichema.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro zvePhD vaCalvin Manduna vange vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi muIvory Coast. Nhasi nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso pamutambo wekutanga kwozopedzisira Morocco neSouth Africa. Blessing Zulu weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Brian Msekiwa vakatanga nekutaura pamusoro pemutambo pakati peMali neBurkina Faso.
Ya, mutambo uyu uchange uchitutsira kuti tichange tichinakidzwa zvachose and my teams acho somewhere rangu my teams anotamba bvara zvakada kufanana. Saka ndiona ndinongoona team ichakwanisa kuita utilize my chances aichawana kuti vago wese ndo ichakwanisa kuenda pa next round kuma quarter finals. My teams akangoona anongori ready the same but chandokufara nechongoti vanhu vari kuqualifya vari kuenderera mberi haazi mateams aya anongonzi o mabig teams ese mateams even nemadeka acho vari kuhwina zvinove zvinofadza.
Mutambo mukuru wakatarisirwa nevamwe uri pakati peMorocco neSouth Africa nenguva dza10 manheru ano, muri kuonawo seiwe?
Uyoyo uchange uchinakidza but ndichiona South Africa ndoona kunge hatinyatsosvika palevel yeMorocco because Morocco remember yakakwanisa kusvika masemifinals eworld cup and is a team inkutarisirwa ndoichasomudza mukombe wenations cup. Saka as I said you never know the soccer but ndikuona Morocco ichikwanisa kuita putso over South Africa.
Mumwe mutambo wanezuro wanga wari pakati peCape Verde neMauritania, Cape Verde yakahwina zvakare, uri kuona sei matambiro ari kuita chikwata ichi?
Even Mauritania yakatamba zvikuru, vese vanhu vakatamba kungoti yakazodzikwa through penalty mugadzikwa after keeper we Mauritania anga ari very very reliable mutournament yese adonedza mutambo weCape Verde umba Cape Verde azokwanifya to the next round but matimu ma inyika diki but vari kutamba bhora rinonakidza chose and zvinofadza kuti zvakutooneka kuti even nyika ine population ishoma vanokwanisa kana kutoproduce something. Saka zvinopa hope kunewo dzimwe nyika kuti dzikwanise kuitawo saizvozvo mumanext tournament.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo achitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi dare rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavajobsikala navagodfrey Stole. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rosangana kutsvaga chatora chigaro chakasiyiwa navanelson Chamisa chekutungamira bato iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.